Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga ndemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga ritsvigiro rwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabyelection. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubuditsa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMunangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo rezano PF pamberi pesarudzo dzemabyelections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Bamberi represent Emerson Ndabuza Munangagwa.
Vashara muEquity nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMunangagwa vati bato ravo rezano PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafactory mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa muroad kwete. Anotenda pakaroad maanenge aenda munenge muna magetsi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo vegeo special team yaprofesa Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako tendiyo yava yako yava nhaka yako wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiya vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMunangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Jacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiri anova kuti akaenda kuLiberation anova anoziva wahadhisipi yataiva naye nevarungu kwakusina ivo vatinoti maalisa aenhiki edzimba. Saka isi tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuya kwataita tinotsigira urongwa neuzitaurwa nehurumende yetingamira na Dr. E.D. Mnangagwa.
Zvichakadai, vamunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo, zvitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzema by elections, pamwe nesarudzo dzema province ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina, vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa, hafe akatonga munyika, vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanipa uri kuvatongi, vatongi ndivo vakaungana pano. Vesisi havapo nokuti havatongi. Kune vakafunga kuti vanozva kuti nokuti kuZambia pane pati iriko yehachilema yakapinda ikoko. Saka vokuno mwise mudenda anzi zvazvaita kuZambia zvakuya vokuno. Regai ndikuudzei nyaya iyi, endai hama dzangu muudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno Muharare achinda China anotanga kusvika, neari muno anoenda State House opposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndo vanodecida kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atri kufamba ari kuti ngaapinda ake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare malocal authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitwa kuti 2023 election mukomana apinde.
Vashitaura upamusangano wezanu PF uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo, vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe dziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaPhilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezuro kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi, pamwe neimwe ichange ichiita zvegas kubhuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negas uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo by elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuru neMDCT yava Douglas Monzora, pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemaby election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yezororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda, uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation panapa, vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people, ende vanhu ava havana kutimwa, vauya vega vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda, tichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
Chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kutambura.
Mumwe musikiri webato reMDC Alliance, Kiki Mwe, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru semuHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dhagi. Dhagi ndewe, hatitomborasa Dhagi, ndewe totomuvhotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato matatu makuru munyika anoti ZANU PF, Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvazivikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelshman Ncube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vaStole, avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo waSweden Chiroodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazeye nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaJeff Dzatsunga.
Ichokwadi pakaitwa musangano weNorth Joint Negotiating Council wanga uri musangano wekuti sezvo papa paitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataa taita pane zvipi zvakabuda, nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo. Hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo. Saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva 100 US, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yobhekdetwa tuJanuary. Then $100 kwakupakidzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava 175 dollars yatinowana iri mhako yokuAmerica. Ndo zvakabuda maererano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekdetwa tuJanuary iri yakapamidzirwa ne20% ye100 dollars ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwane. Saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende izvi sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sokuti chinhano chimwe chokuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kumariya taikora nguva zvosvikaka zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyoyo?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera munotaurira vakuru venyu kuti dai waro mareka kudzinga vanhu, nokuti vanhu vamuri kuda kudzika kana kuti vamuri kuda kupachitarafa vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka kubirikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuuya kuvasika kwani kuuya kubasa saka isu takati ichocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano ivo vakati hazvigoni tinongonotaura nomuromo isu tikati kana mati munonotaura nomuromo saisu hatichakwanisiwo kuti tinyorera nepasinei maererano nezvimwe zvatati hamuzina izvi ndo mabatiro atakazoita saka takazongoti waziva kwake waziva kwake
munyori mukuru weapex council vadavid dzatsunga vari parunhare muharare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 5374 vanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana maviri ane gumi nevana kana kuti 231,214 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kereke Roman Catholic in Cameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakabvisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha remamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga ndo vakati vane chekuita nechiitiko ichi vachiti vakapanisa chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muyaonde musi wa11 kukadzi mutungamiri weamerica vajoe biden nemutungamiri werussia vavladimir putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muukraine washington yatambira mashoko epamusorosoro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu iye zvino tochienda kuna mavelas musanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zvaatiigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
chingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai rigai tiende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi
tinotenda chose tinotenda nekuti koka zveshuwa zita rangu ndonzi mai Gunguo sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana-siyana pamwe pacho ndinenge ndiri kansela ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisa wezvakare kumakereke ikoko pamwe pacho ndinenge ndiri loya ndichipawo advise yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo saka heti dzacho shuwa dzakawandisa
tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra2022 zvii zvamungayambirawo kune vakateerera zvakanyanya kukosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira iro gore rinoiri
chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga infacti tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera kuti hakuna gore idzva raunopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi upenyu huya hwokungorarama kumuka kurara nekuswera kumuka kurara nekuswera Hauna pa uno tishita. Tinofana kwe mazimai akarongeka. Anoti goreli chipera. Rinotera racho nda kuto ziva. Kuti pamwe. Ndruda kuti ndiji developo inini. Semuno wa mazimai. Pamwe zunoreba kuti ndiji kuzokera kuchikoro. Nekuti kune vamwe vachiri mazimai etidiki. Nekuti kuti munane nga kakurumi za kurorwa. Tinoona vamwe vanavano rorwa. Waruma 17-18 years. Manato tizrakto zaneba. Bati. Ezi yacho, achiri mwana mdiki. Ndati mbotola for example kuti munhu kana une makore 30 ekurarama. Isu tiri vanhu vanobelieve in long life. Saka kana uchararama makore 80, iwe uchiri pa 30 chete. Apa uri kuona kuti 30 waya aunawo haana kumira zvakanaka. Saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara. Kana kuti ndotora sarudzo yekuti pa 50 asara apa regai nditore 5 ekuzvidevelopa. Eku kudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma pamwe ndazviendetsawo ndaitawo degree rangu pamwe kudzidza kwandaita pamwe kubika makeke pamwe kugona kusona pamwe kutengesa asi tiri kuti munhu mudzimai haikona kugara wana chaunoita develop yourself mugore rino that 2022 kunyanya kuti uwane chehuviri because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kuti chimbo bato dhora iri nekuti une chauri kuita upeni wacha uvhoreruki ndogara nichiti kune madzimai chii chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murodzi chaanga kupira mari chii une here zviri muhandbag zvauri kutengesa pamwe uri kutengesa mhete pamwe uri kutengesa mafrutsu pamwe uri kutengesa mazai chaiwo wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upurwe mari pamwe zvichida unogara pamba pako pamwe panotori nejurawall negedhi pane here chakanamirwa pagedhi ra chinoita kuti vanhu vakatarisa pagedhi pako vanoti regai titsambuke tivape mari vamwe vanogona kunge vakanyora mafrizi tipano mari yemafrizi yoita kunge shoma asi kupera kwezuva mafrizi achitengwa munhu anogona kuverenga dhora rake anovereka $2 dzake saka taramba upenyu hwekurara manheru usina kuverenga mari namata asiverenga mari tora majora uise pawega tora ma$5 uise pawega kana dai ari mabhondi ako iwayo chora ma20 bondi pao yega, ma10 bondi pao yega, ma50 bondi pao yega. Verenga mari. Ukaona warara usina kuverenga mari. Urombo huri kuuya. Iwe ramba urombo. Tangira pauno kwanisa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tinokutendai amai Gunguo. Tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya. Tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa. Kuti zvii zvamuri kusangana nazvo. Tigowanikwa tichizviisawo pane penyuro vhiki nevhiki. Kana muine zvamuri kuda kutaura, munogona kuwanikwa imi muchititumira ma WhatsApp message pa number zedu dzinoti +1 202 714 8675 number zedu zvakare +1 202 714 8675 ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupa chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Chamyarira pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Ngatinzwei vaShamyarira vachitsanangura.
Kutanga ndechekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura kubva pataka launcha tripartite negotiating forum tina ivo president vaMnangagwa takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo mavhima zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo mu TNF mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo. Saka saizvozvo tenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisitwa directly kumukuru wenyika vanhu wa president. So makore afamba tisina kunge tichivaona asi takaramba tichingozvitaura mumanagement committee TNF uye muTNF yekupedzisira yatakazoita walkout. Takataura zvichasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU, ZFTU neAPEX tese takaita walkout I think gore rakapera. Tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumahofisi avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu rega here rakokwa kumusangano uyu reZFTU?
Haisi ZFTU yoga iri kuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinoziziva tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tiri kuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri, chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chinhu chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofana kudeclare yatinoti national minimum wage inofana kunge iriko kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asati ave nema NEC vanowanawo waro unovapundutsa. Chimwe chatiri kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolize through an individual, irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize. Zvinhu izvozvo zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti Zupco pachezvaiti haikwanise kubata capacity yo. Vashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba itsvo nekumira, zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima, chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho, hani chinongofamba chete nekune marailway lines uko kuna namufakosi uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakosi kove kuchitungwisa kove vekumaobra vekumebrain vekupi kwesoko. So ndozvo zvimwe zvatida kutionesane napresident izvozvo. Nenyaya yecorruption, corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umboo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotectwa nemasecurocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora eclue kune zviri kuitika kuZambia. Muchina akaonekwa achiita abuse asingaite follow ma labor laws, asingateedzere mitemo yenyika ino, ngaaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanouya vachitoita makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matanho ezvose zvamune mataura izvi, matanho apa hamunozotorawo imi sevashandi?
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi, vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita vhota apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no, ngatichinjei tichage zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika, vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano we National Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakatadza kuwirirana pamusoro pevarairidzi vakambomiswa mabasa. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murai zvakanaka vateereri.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 12 kuNhlolanja 2022. Igama ngontungamili Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF hantshi amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekamnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla ePuerth lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla le-MDC lele-Citizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Yiyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Siti phansi ngodlakela, ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Kanya emvura kunoku Harare tiri kuvaka kunzi damu kubulawayo makorosa Ulawa yanga ishibota mbra chishayamvura. Bakamuye the Second Republic. Takaenda kuna mandlovu. Kuna inonzi aquafu.
Udaba lwamanzi ngapha eHarare saka idamu kobulawayo eminyakeni yonke le edluleyo ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni sahamba enyameni dlofu sagebha imigodi kulwandle oluphansi iakwifa lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho kathesi siphezu kokwakha igwayisha ngale dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo
tirikuvakazve mipaipi yemvura inobva kugwaisha ngani chiyabulawayo
kobulawayo khona umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Welshman Ncube ube lomhlangano ku-Ward 8 engubo yentsha lapho asole khona umbuso we-ZANU-PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila waliwadi umnumzana Edwin Ndlovu
abantu bebaningi abebandla be-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalabo bake baba amakhansela khonangalo abahlanganisela-ke u-alderman Maston Hlalo lobukhokheli bebandla uprofessor Welshman Ncube nguye the guest of honor nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hatshi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe yikho sebefuna-ke umbuso omutha umbuso we-Students Coalition for Change ngokunjalo bathi bona-ke i-by-election le esiyakiyo i-appetize etshengisela ukuthi u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke e-by-election bavotele-ke ibandla le-Students Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa i-ground-ke engubo yentsha-ke kube kuhle sibili sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka-26 March bevotela-ke i-candidate yabo
yikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba uWelshman Ncube kulombuthano
ubaba uncube okhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote wasephinde sitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngo-member of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini kube yizisebenzi zikazulu bathunwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengetriplesinsekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change landeli intando kazulu-ke uzulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo ngasasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona ku-Ward 8
basengincintisa khona kuhamba kuhle kakhulu besilazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besile abe-province uchairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-Ward 8 sifuna ukuthi bibisele-ke iwadena leyo kubandla lwe-Citizens Coalition for Change ingathatha ngamanye amabandla hhayi ku-Ward 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki kubika u-Ezra Chisa Sbanda.
Iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe CCC abakhanyazwe lokudonselana besaqala kuba ngwayizikhundla yokuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections. Umnumzana Sweden Chirota isikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province ukhulume ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo.
Akusena ngindlela ngoba amalanga angikhona sedlulile le angazake ngiyivike. Yazi kunqawa isikhulumi yakuthanda ukuthi uvike leyo hayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni wangazaba le-contact labanye ebandleni amaphepha kaMpumelelo Moyo ayongena ngamafubi aluba uhlabani kacishanga ifoni mbonani kwakuya kwangasoze kube lodaba nona lo lesesilu.
Umnumzana Kito Shoko obengusenator webandla le-MTC Alliance engakaxothwa ephalamende owamandisa elilunga le-TBC usola ukuncintisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma-by elections.
Into eyama-candidate itho ukuthi sifanele ukuthi siyilungise njalo especially nxa sesifika ku-2023. Uyabona kulabanye abangene ngenkathi kodwa ngabo abangasibo bethu bengena ngeliso lelo, so umuntu onjalo vele kasiwe.
Udubo lokubhaliswa kwababili uncintisa ezikhundla sinye bengabebandla le-CCC alukho kobulawayo kuphela kodwa lasemasingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ngamanye amalunga aleli bandla amahlano. Imana yesitudio 7 ikamelwa ngu-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ubelo wakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupha amapolisa sengathi athi abantu baningi kakhulu ngoba aya abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibili bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belande ezinhlanu kodwa ekugcineni yokugcine bebona ukuthi abasoze baphumelele kuhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe-alliance nabantu bebamelele abekepo abafana nabe-MDC, OPDP, OMCD, lamanye ozanondonga abakhulumile futhi kulokho beqinisa i-MDC Alliance, umbutho we-MDC Alliance oka-5 August 2017 owabunjwa ngu-President uTsvangirai ukuthi lokhu sindawonye, lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla le-MDCT. Enkulumeni yakhe-ke ukhulumile upresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani, ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo, imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalwezapf ukuthi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlena abesesithi uyazenzela umsebenzi wama-local authorities kukathi nguye ophuza ukuapprova amabhajethi njalo ngiyokho olamandla okwenza yonke into phezu kwama-local authorities.
Uthi wena dubele phosela phoxana lamapholisa ngoba abantu bebebaningi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu, iqiniso yilini?
Into abantu okumele bayinanzelele yikuthi thina njengebandla le-MDC silwiswa ngabo ngqondo-ngqondo ochopheshe kweze-information abafana labo Jonathan Moyo abafana labo Hopewell Chingono abafana labo Dr. Wanye wayesebenza ku-Daily News abafana labo Alex Magayisa laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte ikhompyutha bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso bathe tete imfane iso e useni ufiga imota zetu zisetula bantu ba tete imfane iso e ya vote nlevene kuseni mchangarunga katkalisi aisiko wenza gileo eukini na bantu ba tenewe sivetu ele aba itatanga gileo mfane iso wakurumi ngako so ikini iso ilo na lene ndikulumayo abantu anabe MTC abantu anabe katuangira ibapumile babu ile mchangarunga bazwile ukukhokhelwa
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora
ramlela ndwandwe ramlela ndwandwe ramlela mshweshwe ramlela nampawa kuwembula
kwenze maphandleni izakhamizi zezansi yamandebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle kubika uAlbert Ncube
izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zikhangelele izivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni ekwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko
emasimini kuhle kakhulu izulu linile sahlangelile Anyelo zonke umumbu, amabele, izilimo ezincane, sikhuluma sinje sesidliwe, namakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo weFilaposi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe kuhle kakhulu bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphoza ukubuya. Ithe ekubuyeni kwayo kwabuya uD. Itop abanye lakhathi silokhu bengakayitholi. Ukuthi abantu bahambe bayithenge izitolo, izitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo Estezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle
kuyabukeka izulu lesina kuhle sibili ifertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle
lanxa kuthembisa kwezinye indawo egungwe kwanda south bathi izulu alinikuhle nangumnumzana Ezra Wadenga
izilimo azikho right amazi ayafuneka ngikhuluma kanje owayizolo belikela thwala sithembele sibili ukuthi hayi umeliza cha phansi seliphuzile liyafuneka izilimo ziyafuna amanzi
izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo okuzindaba ezimnandi kubalimi loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye nezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo uzulu wezansi emandebeleni uhlezi ebhekanele indlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango kusenjalo izakhamizi zemaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela
sicela umkhathi wababalisi ukuthi akasicabangeli singabazali akasicabangeli siyicommunity ukuthi engasivulaleli kusasa lababantwabethu engasivulaleli amadondolo ayiwaza sidonsa kusasa
unkosikazi Juliet Ntuwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube
uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde ukuze izikolo zisebenze ukuze isizwe siye phambili ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele
uleviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi baqina ngokuthi uhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540 ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube
Guka.
kama.
Siyabonga Alberta, siye uhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter campaign. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Isizalane lomhlali wedolobha lakoBulawayo. Iqale lo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitsho ukubana uBulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiste ama-constituency zakhe, ngoba abantu abaregistered aba-appear on the voters roll bebalutshwana kakhulu. Nothi kuphela uBulawayo yedwa, kodwa imathebelelele ndi yonke ijikelele inohlupho olufanayo kwelokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukusela kwintsha encane, ama-youth abaningi ngokufuza ukubana ma befikisa i-18 bayirejista. Abasazihluphi, bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota, ngoba ilizwe libi nje ukuvota lokho bevota lani lavota badala kudala kodwa kulanje. Yikho ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign, Be a Registered Voter campaign, to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakoBulawayo, ongumhlali wakoBulawayo, ongumhlali wemahlebeleleni yonke jikelele, ukuthi akhuthazeke, simkhuthaze ukubana ayiregister appear on the voters roll, ngoba imahlebeleleni ingagcina isehlu yehliselwe inani lama constituencies ayo, ngoba sibalutshwana abantu abaregistered.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama, ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngakukhangelisa ikhampeyini le kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties lama organizations amaningi, ama-civic organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijeneyo, kodwa still abantu baphakamile yebo kanti utshintsho lwakhona lube luncane. Ngasengibona ukuthi to intensify, ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties nama-civic organizations, yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasengibona ukuthi manxa uqale endlini, ngubani vele ongawufuqa lo mkhankaso? Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama ngiyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi mama, umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe. Umntwana wonke ole 18 years akayiregister. Umkakho mama anxa engekho registered akayiregister. Izisebenzi esihlala la zezindlu nabasinetisa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayiregister. Izihlobo, abangane ababe registered, umama angavetshela omunye umama umfana la yenze ngendlela efanayo, kusiyaphela ikhampeni leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi kuyasekulusintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso, njalo usungule nini? Kukanti abantu bawamukela njani
umkhankaso lo? Abantu bawamukele ngendlela elohlonze, bawuphakamele kakhulu, ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo. Abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner, okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-intensify. Sesingena ezindlini umuzi ngomuzi, sesingena ilokishi lokulokishi, sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uzugqika kabani, ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi. Okwamanje akula muntu akade sincedisayo, esikuqale nje umkhankaso lo sizosho abomama abancedisayo. Engikhangelele ukubana bazangincedisa, abakhanya befunaukuphakamela kabani lo mkhankaso. Umama be-Freedom Alliance, they are willing to join this campaign. uphakamele sifuqe abantu.
No, Nkosikazi Khora Ndebele oqhuba umkhankaso we the registered voter campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha. Sinami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izilukandaba sekubana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Mangibonga ukwemukelwa ehlelweni, ngibingelele nabalaleli.
Ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu nxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo?
Kuyimvamisa, kuyinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela, ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanga ukuya ukuthi ziyabe chamanzi. So into ekhona ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame lusenziwa kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo, beboshwa, abanye bebotshelwa izinto nje ezingacacanga, kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphetheni. Konke lokhu kuyabo kusenziwa libandla elibusayo elezana uPF ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho njengama-1980 izana uPF ivele idla ngodlame. So kusazokuqhubeka kusiba le ngxabangxoza mpela ngokuphathelane lokhetho. Ingungu ma isiya ikhala isiya phambili kuzobonakala kusiloko le ngxabangxoza yakhona iqhubekela phambili. Kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe.
Siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni, siyabona ukubana ibandla lezana uPF aliyandisanga ukunqotshwa kuma-by elections. Ubona njani lesi sikhathi?
Kuliqiniso ukuthi uma sesibheke emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama-by election, akuvamanga ukuthi ibandla lezana uPF linqotshwe. Yilo elihamba phambili ngokunqoba. Lokho kwenziwa yikuthi kule zinto ezimbalwa abazenzayo. Okokuqala, uma sesibheka lezi zinto ezizokuthiwa ngama-resources, bayazibutha baziqoqele kulawo ma-constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangangaqotshwa. Lokhu kungabe kusitsho izimali, kungabe kusitsho izimota, kungabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho, ukwenzela ukuthi bafike laphana bangenzelela inani labantu abazavotela umuntu wezana. Lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula.
Nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemaNdebeleni, ubona ungani kuzahamba njani?
Ngokubona kwami izana uPF yiyo ezonqoba, kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi, kodwa yiyo ezonqoba emathebeleland, emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba. Uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabo-Tshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwama-by-election. Akuvamanga ukuthi izanu inqobe ekhethweni lwezwe lonke. Kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa or something. Hiyo iyangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abanene. Kodwa ke ekhethweni njengalolu olwe by election izathathi zani kobulawayo ishayibuthe yonke igeqa amagula, izoshayibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholotsho nakwe yonke indawo lapho kule by election khona. So ngingesizothe ngizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izwe lonke, i-resources zabo zonke, izigebengu zabo zonke bazozibuthela ndawonye baphinde futhi bathuthisa abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje kube sekuba yibo abazokwenza ama-candidates ezalo anqobe. Iphathi enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezano khona lapho. I-MDC Alliance ayisekho leyo, ayizukuthola okuyapi. Izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti kade wathola kukhetho lwedluleyo, kodwa akuzwi ukuya ngaphi lokho abazokuthola, ayisozinqobe. Ingakhula njengebandla yona, kukhuphuke inani labantu abayivotele manje, kodwa ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo, umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube, ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.